Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on May 16th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Zimbabwe diaspora vote.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-60640 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk in the Diaspora Forum, we are talking about the diaspora vote.
The Zimbabwe Electoral Commission, or ZEC, says it will conduct a mop-up voter registration exercise between the 19th and the 29th of May, which will run concurrently with the public inspection of the voters' roll.
Over 5 million people have already registered to vote in the forthcoming general elections. However, some Zimbabweans living in different countries have been left out of the crucial elections.
The Zimbabwean government claims that it does not have the necessary resources to allow its citizens living in many nations to vote as per the country's constitution. Despite being left out, some Zimbabweans continue pushing for the diaspora vote.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
2077. We are live streaming this show right now on our Facebook pages. VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So no one is left out.
I would have bonga one papa chok.
And it's 50-50 because in Angia 50-50-50.
So it's 53
languages. 53.
Yeah, man, I'm sorry.
50 plus 1, we're winner foot. 50 plus 3 is
the least. Yeah. That's right. Yeah, good job. Okay, this land, VOA Studio 7, VOA in the belly, Lago VA Shona. Lapan Kulumagi, Obulambini, Kumbebuli and Gini, Bogus Libazis over Facebook, over VOA in the belly, VOA Studio 7. Leviyo ishona so ngenani lisibukele kolapho ke sixoxeni sizweni ukuthi silithini ngodaba lo diaspora vote. Siyabona ukuthi ke iZimbabwe Electoral Commission ithi izavula futhi ugwalo lwayo ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Bekwenza kona ukuba qhasa mhla ka 19 kuze kuphela mhla ka 29. So ke nxa ukuthi ungabhalisanga tshona khona kumele uyebhalisele ukuvota. So siyawazi ukuthi ngaleso sikhathi jonga kwakusenzakala abantu babevula futhi ugwalo lolu ukuthi bakhangele ukuthi amabizo abo alright. So nxa ibizo lakho lingalunganga so kumele ubatshele sungena kwenye iline.
Ubona unyorisi.
Ya, uzobatshethi hey ibizo lami leli alihambi kuhle.
Asiukanikwakanyorisa kabili.
Ah, uhleli khitshwe lilodwa kumbe ukhitshwe jele phakathi. So uyalala enkantolo. So kunjalo ke jona.
Mina ngiyaphila.
Ajabona baba.
Ha, ungiona ndakasimba.
Ya.
Ndai kari kari. Ndaingoti ha, ndifunga ndiri kuma 16 years kusimba kwacho.
Ya, I can see.
But 50 years, ha, unenge wapfuura.
So in simple terms, you're a brand new second hand.
Brand new second hand.
Kunjalo.
Just needs kuti irambe ichienda ku workshop.
Ya. Oiling the machine. Yeah.
Yes. And the process it involves those who are in the diaspora, Vakatasana Gibbs.
Voters.
Votai.
Yeah.
Ndovanda Zokera Paujaya was 16 years.
Mm-hmm.
Yes. Wongu wadiwa watere ne watare nasi tirukurukura nenyaya ye diaspora vote. Inyaya tagarati kurukura pano pachirongwa chedu. Inyaya inoramgo ishtaurwa ne wana wa Zimbabwe wari kunzekwe nyika. Sakatichirambo chisimuza. Wari kuchema kutai waka mbumbiro re mutemo rinoti tirofana kuvota tiri munyika dzatiri. Asi hurumende iri kutaura kuti haikwanise kuti inge ishtipa mukana iwoyo. Zvichidaro zvinoonekwa kuti vana veZimbabwe vatoratidzwa kare kuti havasikwanisa kuvhota gore rino kuti hurumende yakatozivisa. Asi vakukurudzirana kuti sezvo ZEC yavhura mukano wekuti pange pachinyoreswa kuvhota, pachitariswa zvakare kana kuongorora gwaro revoters roll yatingati voter inspection. Hanzi tobva tangokurudzirana tiende kumusha vanokwanisa tononyoresa zvakare kuvhota kana takambopotswa nepekutanga topinda mufinal mopup yeZEC. Kana kuti itoenda kunoona kuti master edu akanyora zvakanaka here, because ndinoziva kuti vamwe vanonyora GIBS kuti GIBBS. Dzimwe nguva wakanenge wakanyorwa GIBS hauchatovhoti.
That's right. Yes. So kwenziwa njalo ke ujongo yaibeka ke udaba lwetu lamhlanje uti nxa ukuti wabhaliselwa ukuvota mhlaka 19 kusiya mhlaka 29 kumele uyekhangela ibizo lakho ukuthi uhamba kuhle. Njalo isikhathi sokuthi ubhaliselwe futhi ukuvota labo abangazange bebhalise. Yes, sizokuthiwa ke silo baba ecingweni. We are just joined by Mr. Charles Mutama, who is the executive director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Mr. Mutama, good evening, and how are you?
Good evening, Brother Dube. How are you doing? I'm fine, thank you.
Thank you so much. So, maybe to start the ball rolling, tell us exactly what you are doing in terms of campaigning for the diaspora vote.
Okay, we are engaged currently in a number of programs to advocate and lobby for the diaspora vote.
Mm-hmm.
One of them that we started probably 2 days ago is the mock vote for the diaspora,
mm-hmm.
where we are appealing to all Zimbabweans living abroad to cast their votes in a makeshift ballot box using a makeshift ballot paper, which they can buy from their local store, as a way of protesting that we are being denied the right to vote by our government,
mm-hmm.
a right which we should enjoy according to the Constitution. And then we are also using legal methods in partnership or in collaboration with other groups such as the Zimbabwe Excels Forum.
Mm-hmm.
So right now we are waiting a judgment on the issue of the diaspora vote by the Constitutional Court. Thirdly, we have a private members bill, which we were expecting to be included in the Electoral Amendment Act. But from the feedback that I'm getting from my our lawyer, Jacob Mafume,
mm-hmm.
the private members bill for the diaspora vote was not included in the Electoral Amendment Bill.
Mm-hmm.
So that was another initiative that we were also using to lobby parliamentarians for the diaspora vote.
Mm-hmm.
Mm.
Yes.
So tomboti nerurimi rwamai vamutama tinoona imi mune chirongwa chamakatanga chamakaparura chekunge vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachivhota vari munzvimbo dzavari, asi yamuri kuti imi mock vote muchishandisa zvigadzirwa zvekuti munhu anogona kungozvigadzirira ega kuti avhote ari munyika yaari imomo. Zvinobatsira chii kuhurumende kana iri vhoti isina kwainoenda?
Ivhoti yekungoratidza kuti tiri kugunun'una kuti hurumende yedu yenyika yedu yachizvarwa iri kutadza kutipa mukana kana kodzero yekuti tisarudze vatungamiri vatinoda zviri pamutemo webumbiro remutemo guru renyika. Saka inzira yekuratidza kuti tiri kugunun'una tionewo isu vana vezvizvarwa zveZimbabwe vari kugara kunze kwenyika. Tiri kuedza kutaura zvekare kuti asi zvinhu zvekuti tingati zvinodhura kuti zvingaitwe kuburikidza kumaembasi. Vana veZimbabwe vanogara kungave kuEurope, kuAustralia, une dzimwe nyika muAfrica nekuthe Americas, vanokwanisa kuenda kumaembasi kunyika dzavari kugara vongonovhotera ikoko. Asi hurumende iri kuhwanda nenyaya yekuti haina mari uyezve hapana nguva. Asi mastatement avo avari kupa tiona akasiyana-siyana. Vamo vaSB Moyo, foreign ministry, mukuru weforeign ministry, vakamboti vachati pamukana ndokuzodududza vakuti aiwa kwete mari nemaitiro acho ye diaspora vote haiti saka atizive manje kuti pakamira ndepapi panyaya ye diaspora vote vanoda kuti tiwane mukanewo here kana kuti kwete pane zvavari kutyira here kana kuti kwete but isu noti hapana chavanofanira kutyira nekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika havana hatingazive kuti mapato avo avakamirira ndehapi chikuru chavari kuda ndechekuti vasarudze vatungamirira vavanoda
ndikubatei muromo ipapo vamutamando zvava kuti mune nguva yamuri kumhanya kuti mubate zvimwe vamwe vana veZimbabwe vanoti sarudzo dzikavhurwa kunyika dzekunze ikoko kana diaspora vote iyo sarudzo dzinogona kubiridzirwa zvakare imi munoti
ndopikisana napo because ndinoona iri nyaya yekuda kuti kuda kuvharidzira kuti diaspora vote isaitwe zvekubiridzirwa kwayo handione zvichiitika kudaro nekuti ziso rinenge rakavhurwa nevedzimwe nyika pamwe chete nevamwe vema non-governmental organization vanenge vachitarisa sarudzo idzodzo
aiwa pakanaka Gibbs.
Yeah, so looking at the modalities of diaspora vote, we know that the government says it does not have the necessary resources, you know, to conduct that, but it has got this willingness of doing it. So at the end of the day, where do you think the resources will come from?
Well, there are a number of international organizations that can help with the diaspora vote. The United Nations, for example, can assist. The European Union can assist with the diaspora vote. What is just needed is the political will by the government of the day. Because obviously the opposition parties are supporting the diaspora vote because they uphold the constitution of Zimbabwe, whereas the government of the day is going contravias the constitution of Zimbabwe. So the resources can be provided by the United Nations, by the European Union, and other international organizations that are willing to sponsor democracy in Zimbabwe.
Yes, ulukani labo yakhuluma lapha ke umnumzana Charles Mtama uthi ye uyakwazi ukuthi eZimbabwe yakula mali kodwa ke imali ingatholakala nxa iZimbabwe ingaya kuhlanganiso ezinjenge United Nations kumbe ezinye nje ezingabaniki imali yokuthi bayenze khona ukuthi izalwane zeZimbabwe zihlala kwamanye amazwe zivote. So ke uphinde wakhuluma njalo ukuthi bayaphitsheka ngesibilo kadeso okumangalisayo ukuthi badinge abantu ukuthi batshengisele ukuthi kwenzakala ukuthi bavote. So bayenza lokho kuthiwa ngama-vote mock votes ukuthi uyabule polling yakho lapho khona khona ngapho usenza uphosela amaphepha utshengisele ukuthi hayi la uyafisa phela ukuthi uvote singawuthi kuyasebenza kumbe hayi mfoti
ndizvozvo. Vamutama, vanhu vari kutambira sei iyo kurudzira yenyu yekuti vaite yamuri kuti mock vote?
Ndingati vanhu vazhinji vari kuifarira mock vote nekuti vanoshuvira sekushuvira kwandinoita nevamwe vose kuti vawanikwe vachisarudza vatungamiri vavanoda vari kwavanogara. Saka vakawanda vanoti ivo vachawanikwa vachiita maivo mamock vote nekuita mavhidhiyo ekuratidza hurumende nepasi rose kuti veduwe tiri kugunun'una, kodzero dzedu hadzisi kupiwa nehurumende yedu, iri kuti iyo ida kuita sarudzo dziri pachena, sarudzo dzinounganidza vanhu vose.
Zvaramba izvi zvekuti vanhu vavhote gore rino, asi zeki yavhura mukana wemazuva gumi nerimwe kubva musi wa19 chivabvu kana kuti 19 May kusvika musi wa29 May. Zvii zvamuri kuitwa imi semasangano ari kunze kukurudzira vane mukana kuti vakwanise kunge vachishandisa mazuva gumi nerimwe iwaya kunyoresa kuvhota pamwe nekutarisa mazita avo muvoters roll?
Pasocial media tiri kukurudzira pamwe chete nemamwe masangano akafanana neZimbabwe Exiles Forum, 5 million vote effect diaspora program, kuti avo vanogara pedyo neavo vari kure asi vane mari vachikwanisa vane mukana wekuenda kuZimbabwe ngavaende vano register pa final mopup ya dapiwa nezek yekuti ti register then kana nguva yekusarudza yasvika vodzokera zvekare kunosarudza vatungamirira vavanoda.
Mhm. Maita basa vamutama andizvo kuti muchakasununga here zvekuti murambe henyu muri parunare kana muchikwanisa ramba yamakabata timbotora muteereri tina mukoma Richard Moyo. Makadii mukoma Richard Moyo? Hello?
Regendi, usukana regendi tini zvamunye zvajova mwari. Tisangamisa madekwana kanaka. Pachirongwa ichakanaka chinopazve raundi yechitatu yechipiri kuti vanhu varegise kuvhota. Zvisine zvazvo tangotenda mwari. Taishiwa zvikuru dai nyika yedu mhani yaizamo kuito zvito dzimwe nyika kuunzira vari mudiaspora kuti vavhote. Ndozvo zvangu kuti zvinhu zvinonetsa panapo mukati menyika yedu kuti itiva izvozvo. But zvisine zvazvo taingova shungu dzataiva nadzo dai taizamo kudai vavhote zvekuti takamboona dzimwe nyika fana ana Kenya panguva iya dai votisa mukati mumaembasi adzo nedzimwewo nyika. Saka ndizotifurei nyika yedu ishita dzakaita saizvozvo. Saka zvimwe zvinhu zvinotiwadza zvisine zvazvo asindangotenda hangu dai vari kunzwa vachawana mukana wokundonyoresa kuvhota dai vakagona kuenda vose vachawana mukana wokundonyoresa kuvhota. Zvinhu zvakanaka zvikuru nokuti tikurudzire futizve kuti avo vese tigone kundovhota nenhamba yakawanda pamazuva iwawo tivhotera watinoda kakuti waunoda saizvozvo. So zvokanzi your vote is your security. Saka zvinhu zvakanaka. Saka ndo paingwa nechimudza munye yekuti dai vanhu tawanisawo mukana vanhu wawanisawo mukana mukati menyika inovozi kuzobuda kuruzhinji handioni vaviri vatatu vanomwe vangagona kuti vaende asi dai vanga vatiwo vaunzire vanhu muzo vakambounzira vanhu mapasipoti musouth africa vakatora mapasipoti kuva vanotadza nei kutumirawo vezeki vakanyoresa mukati menyika yatoana vhote.
Saka imi mukoma Moyo makakwanisa here kuenda kunonyoresa kuvhota uye muchakwanisa here kudzokera kumusha kunotarisa zita renyu kana rakanyorwa zvakanaka mugwariro wavhoti kana makaa mambonyoresa pekutanga?
Regaindi tende samufundisi mwenzangu yose mukoma Moyo. Nari kude kuti kunyoresa kuvhota ehenda ndakanyoresa zvangu kuvhota kushiridzi kwandoberekwa ndakanyoresa kuvhota. Ndinotarisira kuti neniwo ndichandovhotawo pamazuva iwo achinge asvika ndichandovhotawo nesuwo tirikudawo chenji chiri chinyari vafundi tirikudawo chenji yomukati menyika zvakanaka ndakanyatsa kuvhota asi ndaingotiwo kune vasinawo dai vakazamawo asiwo sesu tofaura sevanhu vanopureya roo tofaura kuti nesuwo tigone kutiendewo nokuti kuna vanhuwo vatinosapota tinoda saka hatigoni kuti tingovada risingagoni kuvaisa tingagoni kuvasepurezo nesomething saka tigoni kuti tiendewo asi tidangokurudzira kuti dai zvinhu zvose zvikaitwa nerudo rwashe pasina mheremhere saizvozvo kuti mukana wapiwa vanhu vese zimbabwe vakateerera matumana ese pasi vanonyesa kuvhota ndoza kuti variko vakafanana nemwana Jidi vana Chidhonoro Johannes endaivo unonyesa kuvhota unofunga kuti wakanditeerera ipapo vanonyesa kuvhota siya zvokuti kunyo kuvhoti chii. Vhoti yakakosha ndopano upenyu ndopano raramo norunyusa kuvhota ndopano ubva chakanaka pazvimwe zvimwe takukurudzirwa hama dzangu dzose nevari mumakereke vamwe vafundisi nevamwe vaevhangeri kuti vanhu ngavanyatse kuvhota umwe naumwe anoza kuvhotera nenhaya yekuti ndonaida kuva kutsanangudza izvo baba.
Aiwa maita basa zvikuru mufundisi Moyo muri kusouth africa handidi.
Mfundisi mwari kusouth africa baba mfundisi mwari kusouth africa tatafara zvichi pamwe zeki ikagona kuunza vanhu varegisiri muno kuvhota but zvisine zvazvo vachaenda zvokumusha bhosiri kuno wacho vanhu vakawanda vacho vaitodoo vaishuvira kuti vagonoita zvese zvasi vamwe vacho zvitupa havana zvitumwe zvitupa kwandosiya kumaasilamu kuuya kumapasipoti saka vati vashoma ivavo vachaenda asi kusei vanhu vose ngatiendei vanogona ngavaende. Ndakamuzwa nhau yefree transport vamwe iti free transport inonetsa inotyisa saka free transport umwe unozoendera nenonichaendawo zvangundovhota pandinotivhoterawo chinoda kuti aimwari kudenga akasimbisa mashoko angu pesera ndangoti kunyika yese yezimbabwe yakateerera ngatibatanei tive vanhu vamwe chete panhau yakafanii tigone kuvaka nyika yedu patsva mwari kudenga anotida mwari kudenga anotiropafadza kana tikavhotera change tikavhotera chakanaka tisagona kuti vanhu vari kupesara vamwe vari kubvamuka zvadai hazvina maturo pati inowina iriko nhamba iriko chiri pakaita 20 vanhu vari 21 uripo uchawana 12 vamwe vakawana 11 saka handidzovhotera pati yechokwadi nguva yakwanirama tayaura mudiaspora handeikoko atunga miri mose vafundisi vamwe vema bishop igai kufosa vanhu nemari pari madishe mashiti vanhu vanovhotera pavanoda nerudo rwavo nemwoyo yavo. I think gore rino vanhu vachandovhota nerudo rwavo nokuti pane zvakawanda zvekuonekwa tiri kuona vana baba varikufamba vachifadza vanhu nokutenda uzvichembe nedzimbuya tiri kuzoona zvichiita zvaizvozvo. Saka nokuda kwaJehovha Mwari kumurise Zimbabwe makudenga venemi rarai mutsitsini murudo vatirinyurisa kuvhota tivhotere nyika yedu tigoniki vakapatsva tingoti aleluya amen mwemusoro wamwari akuropafadze mose mose amen.
Thank you so much Gibbs. That was Mfundisi Richard Moyo in South Africa, and he's urging Zimbabweans to go and register to vote in order to bring that change that they always yearn for. And he's saying it's something that should not be only expected from citizens, from ordinary citizens. He's even urging pastors, priests, bishops to participate in this.
And he actually nearly went for a prayer, which was in his right.
That's true.
To do that.
Yeah. That's true.
So I think we're joined by our second guest, and that is Mr. Fortune Mlalazi, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matibenga. Good evening and welcome to the program, Mr. Mlalazi.
Thank you.
Yeah, siyabonga. Akutsho ke ngesintu kuqala ukuthi diaspora vote uyibona njani?
Into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sakhe ilizwe lethu njona lo kuthiwa ngumlangago wethu iZimbabwe i-open for business. Besilesifiso ukuthi anga-openi kuphela for abantu bemzini abafunze ukwenza ibusiness. Into yokuqala ukuthi avulele abantu beZimbabwe abakwamanye amazwe ukuthi bavote. Lesifiso kakhulu siyafuqa njalo ukuthi abana kuyavumakala ukuthi abantu abase-South Africa baningi kakhulu eBotswana, e-America, e-Britain bavunyelwe ukubana ba-exercise ilungelo labo ukuze bakhethe ukuthi ngabeni, ngoba siyazi ukubana balesifiso sokuphenduka ekhaya. After elections sizabona abantu besiza ekhaya back. So besilesifiso kakhulu ukubana iZimbabwe ingabi open for business kuphela but ibe open for voting by its citizens.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho ke mnumzana?
Okwakathesi kungathi kunzima ukuthi kwenzakale ngoba kabalaso uhulumende akalaso isifiso sokubana yenze amalungiselelo okuthi abantu bavote unyelezeki ngenxa yokuthi bayazi ukubana laba abantu abangaphandle kwelizwe babalekela izanu, so bafuna izanu iphumile. So uhulumende angangeke abavumele nalokho abakuthi ngesilunga ama-logistic ngalesi sikhathi esikuso kungaba nzima.
Yes, akuza kukhulu. So he's saying that Zimbabwe is actually said to be open for business, so charity begins at home. So first, open the business for people to vote.
That's,
you know,
true.
Then instead you, of open, you open it to for other business. People. That's right.
That's
so
good.
Yeah. So he says diasporans are supposed to be voting in Zimbabwe, but he says the government is actually dragging its feet on this issue. So he's not a happy man on that score. Yeah.
Okay. Regarding the Wamutama Wachiripere, Wamutama Muchiripere Parunare. Hello, Mr. Mutama.
Hello.
Oh,
yeah, he's still there.
Muchiripo Wamutama.
Yeah,
aiwa ndizvozvo taatamboita vateereri nekugamuchirawo vamwe vatinawo pachirongwa. So Mr. Mutama, we know that this issue of diaspora vote is something that is burning in many Zimbabweans' hearts in the diaspora, people wishing to go home and vote or to vote from wherever they are. As an organization, what are you doing to make sure that those that can say, I'm ready to go and vote or register to vote in Zimbabwe, but I don't have the resources to travel, you can help them with that?
Unfortunately, our role as the Zimbabwe diaspora for democracy is simply advocacy and lobbying policymakers and stakeholders. In as far as members of the diaspora community are concerned in relationship with voting, we can only encourage them and we can only advocate for, you know, the right to vote and to make sure that they exercise their right to vote wherever they are, if there is the availability of that facility to vote in whichever country. But because of the realistic situation that we are facing, where the government is adamant that it is not possible, we encourage members of the diaspora to go to Zimbabwe to inspect for those who have already registered, and for those who have not registered to, you know, make a last-minute dash to register. And we are looking at those who are really close to Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana, Mozambique, and so on and so on. Because members of the diaspora who are in Europe, in the Americas, it's economically impossible to go and vote and pay something close to $2,000.
Mm-hmm. Yes. Maita basa, Vamutama, please do stay on the line. We have a caller. Magadi?
Tripo, Magadi ni wenu.
I want to pay you. Zita ndiani?
Mate kwa Guera, John.
Va John?
Yes, Baba.
John Guera.
Yes, Baba.
Aiwa maita basa, mapinda pachirongwa chedu. Tipe iyo, zamuina, zumudura renyu, murukunzu kanya atiru kurukurai. Ndiye, zisara, Zimbabwe, zirukunze. Zvirikunza hazvisi kukwanisa kuvhota gore rino, asi zviri kukurudzirana kuti ngatishandise mukana wekuvhurwa kwaitwa zvakare nezeki yavari kuti fainawa mopa apo. Tinonzwa kuti nyika yose zeki ichaisa nzvimbo dzekuvhotera dzinokwana kuita 2018. Nzvimbo idzodzo, panzvimbo idzodzo Harare ichange ine 82 senders pamusoro pembiri dzatonzwa kuti dziripo iye zvino. Munoti nenyaya iyi?
Ndinoti tichitarisa sezvakaita guta reHarare, vanhu vazhinji vakungouya vachigara muHarare, saka ndomune mamillions evanhu varimo muHarare. Saka muHarare ndomunondofanirwa kutoiswa more centers than any other places. Tiri kutarisa nyaya yekuti wongoti ndamobilize vanhu kuti vauye vachikwanisa kunge vachi register kuti vavhote, asi kana referee wedu anova Zeki asi tisina confidence naye nezvaari kuita panyaya yesecurity yevhoti yedu nekudhindwa kwamapepa, handione tichibudirira because referee wachona agara achikontroriwa nethe ruling party. Saka tine dambudziko guru ipapo. Isusu tiri kuno kumusha tinotoona kuti zvakatooma, tichitarisa inini fanike pandi ndakaenda pamwe chete namadhamu wangu kunoregister. But takapiwa two different places chekuenda kusenders, kati tabva mimba imwe chete inzvuku yetrude constituency, iwo vakabva vaisiko kuHarare South. Saka otoona kuti confusion ya isingatomboiti, musi wokubuda tinobuda takananga kwake kwake kana kuno inspector kwakasiyana. Saka rinotova dambudziko guru rekuti deno Zeki papo yabuda pachena. Pane zviri kutaurwa zvakanaka, asi ikaramba ichiwanza kuitwa kwacho pasina transparency, hatina kwatiri kuenda neelection yedu.
Asi ndikubatei muromo, mukoma Govere, panyaya iyo yekuti imi makarejiswa mukaiswa kuHatfield, kamati Hatfield,
Hatfield constituency.
Yes, then adzimai venyu vakaiswa kuHarare South. Amufungerewo zvii zvinokwanisa kugadzirisika izvozvo pamuri kuenda kunotarisa voter inspection ipapa? Nokuti ndo maanomalisi acho anofanira kunge achigadziriswa iwa. Unless kana makashandisa maadresa akasiyana pamakanonyoresa.
No, same address. Saka idambudziko nderekuti ivo vaitoregistisa vachona vaisasiwa nzvimbo dzekuti vanhu vachona vanoiswa kupi. Ndofunga training yaifanirwa kutanga kune vanhu vacho vairegista vachona kuti vakanga vakatsanangurirwa delimitation yenzvimbo dzacho dzese. First, then also uya wochitanga kuisa vanhu nokuti mishina yedu yemakompyuta yebiometric vanhu vanenge vachiprocessa vachifida that information. Saka munhu era yemunhu ye ari behind that machine inotikostera vamwe vashinji tose. Hazvishamisi kuti zuva ratinoenda kunovhota chaiko chaiko, you'll be disappointed kuti unotogona kushaiwa zita rako racho. Even waenda kuinspection, because kana matotanga nekuti tichiregister mubva matotanga kuti pobva pava nema anomalities akadaro, then I think come the day of voting, then we'll be in a position to be disappointed altogether.
I know. Thank you so much, Mkoma John Govere. Tunemba kuti pamuchaenda kuvota inspection, munogona kubva mango taurawo nevanenge varipo kuti dambudziko iringagadziriswa sei. Dzimwe nguva zvinhu zvinogadzirisika izvozvo. Thank you so much. Gibbs is saying that he went to register in the first phase together with his wife. But surprisingly, he was registered to vote in Hatfield, where he lives with his wife and family. And his wife was registered to vote in Harare South.
So things got mixed up.
Yes.
Maybe that's the essence of having the voter inspection
that's,
process.
That's true.
Yes. So let's go to Mr. Fortune Mlalazi. Are you still on the line, Mr. Mlalazi?
Yes, I'm on the line.
Right. Looking at issues to do with funds, money is the issue here. So if ever there's a Zimbabwean who wants to register in the mop-up exercise, which starts on the 19th up to the 29th, how are they going to do it if people don't have money? From let's say, South Africa to Zimbabwe, USA to Zimbabwe, you know, how are they going to do it?
Well, it might be very difficult, especially those that are in faraway countries such as Britain, Australia, America, and others. But those that are in South Africa, we have always been appealing to NGOs, to business people that can be able to transport people who want to go and register. They have done it before, and we are appealing that they can do it again so that we can solve
I think we've got a problem with your line. Can you move a little bit, just a little bit? Because I think this line, you may be in a place where there's some bit of interference. Can you move just a little bit?
Okay.
Yeah, so we are going to talk
about.
Yeah, I think you are in a place which is a dead zone. So maybe let's call you back right now so that maybe things are going to improve a little bit.
Okay.
You are going to call you back, Mr. Mlalazi. Thank you. So we are going to call Mr. Mlalazi. His line there is not doing well, so maybe that's the best option. So silobaba ke uphiri ecingweni lapha ke ubaba uphiri sizokuthi utheni baba phiri ungawutshona njani
asiyathona njani
sona kahle sibili mnumzana phiri so akutsho ukuthi wena ungaphi okwamanje khona manje
ngisekezi esanetsini
ye vala mbijana umsakazi wakho kwenzeka ukuthi singezwa songani sesitsha umduli
alright asemthethile
ye kuhle kakhulu baba. So wena khona ukuthi abantu abahlala ku diaspora bevote ubona ngani kungenzakala yini?
Amboni kutenzakala ngoba uhulumende lo esinayo eZANU PF uyakwazi ukuthi abantu abasuka.
Ye kukhanya ngazake isicingo lwakhe soluqhumekile. Sizazama ukuthi sifonele futhi lo baba Mlalazi. Mr. Mlalazi's phone is was giving us a problem.
Yeah.
And now Mr. Peter's phone he has just dropped. I think there's a challenge. Mm-hmm. Or maybe let's go to Mr.
Mutama.
Yes.
Hey, wa Mutama, mchiripo here.
Hello, wa Jungana watu.
Hey, kana mukasunu mukati nogo na kuchova. Ndime edu ino pera nunga kwa sara 26 minutes. Asipa mne ma batika na munu buda zwenye. Asipa mne tenda shukuru kutu mawana nguwa ya kunge muinesu.
Aywa, anga tufambi inaro.
Ndizo zo. Ndruko una pandata riso angu pa phone pa angu pane watumiro wa mashoko ya kuti Zek iri kuti vanhu musatya zvenyu nenyaya yekuti zvekuvhotesa kana zvivhotwa izvi zvinenge zvisina kuchengetedzwa. Hanzi aiwa zvinenge zvakachengetedzwa zvekuti zvakanaka zvekuti musambotyira kuti panobiridzirwa panoitwa sei. Ndo dzimwe nyaya dzama muchimbosimudzawo nyaya dzekuti munofungidzira imi kuti sarudzo padzinozoitwa muna zuva rinenge raitwa pakati paJuly naAugust ipapo. Munofunga imi kuti hazvinyatsofamba zvakanaka. munoti ina assurance iri kubva kuzeki.
Zeki inonetsa kuti tivimbe nayo nekuti tirikuona kuti panyaya yevashandi vekuzeki avo vaimboshanda mumauto vachirimo and avasi kukwanisa kutsanangura kuti chinangwa chavo mukushanda muzeki ndechei. Chepiri tinoona panyaya iri kusumudzwa nemapata anopikisa nemamwe masangano ano akazvimirira ega asingashandi nehurumende. Inyaya iri kutaurwa yekunzi pamutemo mukuru wenyika zeki inofanira kuratidza kambani inoprinda maballot papers kune mapata anopikisa, uyezve inofanira kupa mukana kune mapata anopikisa kuti vakwanise kuenda kumakambani iwayo vagoverenga vose maballot papers achavhoterwa vowirirana kuti okay maballot papers atinawo i 10 million for example, then vozivazve kuti bepa racho rakamira sei uyezve kambani yacho ndeipi ndeii kana vachinge vawirirana then voita sei vosarudzo yoitwa zvinenge zviri pachena. Vanhu vamirira zvakaita zvino izvi azvinhu zvacho hazvisi pachena. Zvekare torangarira nyaya yekuti ivo vaPriscilla Chigumba vakaenda kuRussia navamutsvangwa, vanhu vanoda kuziva kuti chinangwa cherwendo irworwo chakanangana nei pamukuru wezeki nemukuru anoshanda muofisi yemukuru wenyika. Saka zeki iri kuonekwa iri biased towards bato riri kutonga muZimbabwe pamwe chete nehurumende iri kutonga. Saka zeki nehurumende zviri kuonekwa zviri mutambi pamwe chete nemuridza pembe.
Aiwa, maita wamutamaramba yenyu muri parunare timbonzwa kubva kuna vamulalazi nhare yavanga yachimbotinetsei. But Mr. Mutama, in short, is saying that Zeki is not trustworthy. One, the composition of some of its workers, he says they are linked with the army. And then he says he feels that Zeki is biased towards ZANU-PF as the ruling party. And he mentioned the trip that was made by Zeki chairperson Judge Priscilla Chigumba and Mr. Mutsvangwa, Christopher Mutsvangwa, who is President Mnangagwa's advisor to Russia. So he's saying those are some of the things that will make Zek tainted.
So before coming to this show, we actually posted a video of Mr. Mutama actually pretending as if he was doing that mock voting exercise.
Yes.
So people actually reacted. We've got one Changamiri Dombo who says, you don't do that, otherwise you'll be arrested and deported back to Zimbabwe. So he says, don't do the mock voting exercise. So he doesn't like it. And then we've got Peter Mataishe who says, who is ED to tell us we cannot exercise our right to vote? And then we have another person by the name Joy Mai and says, you know what? Voting is very possible in a democratic state. And then Mr. Mlala, as you say, it is back again. Yes. So he had a problem with his phone and we couldn't hear him very well. Mr. Mlala, can you hear us now?
Yes, I can hear you clearly.
Very good. So now, the question was, you know, there's this outreach program that Zeki is starting from the 19th to the 29th of May. So what should people do? Let's say I'm in USA right now and somebody is in South Africa or Botswana and wants to go back home to register. Is there any way that something can be done to help such people, or is totally impossible financially, right?
Well, we cannot say it's totally impossible. We have been trying as a party to encourage our members that are abroad to come and register to vote. One good example, I will tell you, one of our senior leadership, who is the PDP's representative in Europe, Ngondova Nzimakonya, landed this afternoon in Vlawai. to come and register and wait for elections. So that's the determination that we want. We want Zimbabweans that are determined to solve the challenge that we've been facing over the years. We know it's not that rosy and nice to be staying away from home in America, in Australia. You want to be with your relatives. So let's sacrifice once and for all and solve the Zimbabwean problem. Those that are in South Africa, in Namibia, Botswana, and all other neighboring countries, let's all sacrifice and deal with our Zimbabwean challenge once and for all.
Yeah, manje ngesintu ke ngicela ukufaka ngesintu khona ukuze ukuthi abantu benzeni. Phela abantu ezikwameni lapha ngana ukukhala imali, yabona? So ukufaka ngesintu
ba. Bakithi siyazi ukuthi kunzima ukuthi usuke lapho khona mhlawumbe ukwele Melika kumbeni use Britain, Australia. Ukuthi uhambe kunzima, kodwa thina njengebandla siya encourage ama-members ethu lapha khona ukuthi kawazame ukuthi abuye. Omunye wabathungameli bethu onguye omele ibandla Europe umqondo obanzi Magonya sim-encourage lo ukuthi ayeze. Ufikile namhlanje kwalakobula uzenelisa ukuba na-register avote line. Laba base South Africa, Namibia, Mozambique, la kwamanye amazwe esingelane lawo. Siyabacela sibancengisisa kakhulu ukubana amalanga nalawa amalutshwane njengeze eZimbabwe uzovota. Umake sure ukuthi uyabayingxenye yokwenza imbali enkulu lapho esizazikhulula khona ngo-2018 la ukhona. Sike sigiye jabule ndawonye. Kanye kuphela sizosolva le problem. Siyazi ukubana kakumnandi ukuba khatshana le khaya, ukuba khatshana Australia, eCanada khona le kule sizungu ngenxa yokuthi ekhaya kunzima. Ozanini bantu bakithi sike silungise lokho.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mlala, sibongele kakhulu. Kuloba bunhlanhlamlilo ukhona lapha ku-Facebook uthi wozani ekhaya lizevota. Khonapho futhi yini elikhuluma kakhulu ngepolitics zeZimbabwe, lingavoti lokuvota. Then Samzi says, come home and vote, please. You guys, you talk too much. Come and do the action from home. So, you see, people are really following.
Regaitins, we mwari panapa. Tambotawara nao mfundisi Richard Moebata wanga watumira o message anzi. Zimbabwe, yakadaro inga gona sure, please. Nufunga inye diaspora vote. Kwa we are fortunate kutsvaira. And the mop-up voter registration kana ichiitirwa kunzvimbo dzatiri tinonyoresa kuvota. Ndiri Johnny, ndinodisa kwazvo kunyoresa kuvota ari kuSouth Africa uyu. Hanzi Edson Ndawana, mukana wakanaka chaizvo, ngava ushandise vasazochema vasarudzirwa munhu avasingadi. Ndifunga ari kutaurayo vari kunze iwavo kuti uyai munyorese mapiwa mukana, nevari muZimbabwe kuti mapiwa mukana. Kwoita Richard Moyo, hanzi munyika yedu ngaiite zvinoitawo dzimwe nyika. Kurangarirawo isu tiri kuno tivote kunyati vazhinji havana zvitupa zviri kumusha uye mapassport akadhindwa out vamwe vakasiya zvitupa kuhome affairs vachida maasylum kuSouth Africa uko ane kuti dambudziko ringaitika maiti vanhu vavote vari munyika imomo muSouth Africa ari kuti iye vazhinji havana zvitupa zviri kumusha zvitupa zvavo hamene kuti vakafamba sei kuti mapassport akadhindwa out. Then iko vakazonzi mamwacho ari ku Home Affairs kuti aisirwe mapepa asylum vamwe ari kuapply asylum vamwe ari kupiwa aya ari kupiwa manyowani kuti vakwanise kugara muSouth Africa. Saka ndodambudziko raari kutaurawo mumuteereri.
So is a tight situation.
Tight situation.
So how do people get out of this tight situation, Mr. Mutama? You see some have got their passports being held somewhere. You know, how do they do it? How do people go back home to vote?
One of the participants mentioned, it's a matter of sacrificing. And then organizations that are working in South Africa, there are some churches that I know that are working with the 5 million vote effect campaign for the Alliance that have since started mobilizing resources for those in South Africa to go and register and vote. So in the same vein, I am sure non-governmental organizations or maybe the International Organization for Migration can assist But the latter, I know it assists normally in a permanent relocation.
Mm-hmm.
But so I would say it would be duty bound for us to approach non-governmental organizations, humanitarian mm-hmm. organizations, to assist those who live close by,
mm-hmm.
who cannot afford but are itching to go and vote in this very important election, which, however, I believe is predetermined.
Mm-hmm. Mm-hmm. And then there is one of our followers who I think was mentioned by Gibbs
mm-hmm.
from the video. He said that mock voting will land you in hot soup. You get arrested.
Mm.
I don't know whether Mr. Mutama has anything to say about that, or he is talking personally where he is based in his country of residence.
He is probably referring to his country of residence, but in the United States of America, you have freedom of expression. It's not like the Zimbabwe of Robert Mugabe, where even if you coughed Robert Mugabe, you end up in jail. So maybe he is in North Korea. I'm not sure. But in countries like the United States, the United Kingdom, France, and other European countries, or the free world, you have freedom of expression. So that's all I can say, but I cannot really speak for him. Mm-hmm. Maybe he's in North Korea.
Mm-hmm.
Thank you.
Yes. We Baba Mlalas, was that connected when? Baba Mlalas, what?
Yebo, ngikhona baba.
Yeah, ngase sikhangela ke baba Mlalazi, siyabona ukuthi abantu balesifiso sibili ukuthi baye vota kwele Zimbabwe. Kodwa ke ihlupho lukhona ukuthi ke bathi amabandla aphikisayo maningi kakhulu sibili ukuthi uyagcina uswela lokuthi wenzeni. Kwakhanyazani ke i-ballot paper iyabinde okunye okumangalisayo nxa sokubuya kwezindawo. So ukuthi uyadinga ibizo likaMlalazi uliswele uhambe ku-page 19 uliswele. So bathi khona kwengxa kuyahlupha. Ngakho ke bathi indaba abantu bemaqamqam kangaka.
Kulento le kuthiwa i-democracy mhlawumbe uyizwisisa kwethu kutshiyene. Isisekelo sethu sombuso sinikeza abantu igunya lokuthi babelale abathi i-freedom of association.
Mm-hmm.
So ke abantu beZimbabwe ngokuhlakani kwabo sebehambe bayahlanganela ezindaweni ezishineyo kulawo ma-political parties esiwatshoyo.
Mm-hmm.
Kodwa ke uzakhumbula ukuthi ibandla le-People's Democratic Party laba ngelinye amabandla okuqala ukuthi hayi bani asike sisebenzeni sindawo onye ukuze sinqobe lolu hlupho esikulo. So ke yikho wabona sokule alliance kuphinde kube le coalition. Malutshwane ke amabandla azancintisa ukhetho lolu emiwodwa. Kuzananzela ukuthi amabandla amaningi ezabe under i-alliance kumbe i-coalition.
Mm-hmm.
So ke kodwa kawalelwa phela ukuthi umuntu afome iparty yakhe yiyo kuthiwa i-democracy. Siyayifuna sibile Zimbabwe multi-party system. Asingeke sisapresse ukuthi abantu bangaze bakhankasa besezindaweni ezishiyeneyo. Njalo kutshengisa khona ukuthi abantu bale micabango ehlukeneyo ngoba singeke phela sicabange okufanayo mbeni sibe sindawonye. Ngitsho lasemulini lingabantwana bomuntu munye liyehlukane embonweni.
Mm-hmm.
Yikho kwenzakala-ke eZimbabwe. Kodwa ke siyazi thina ukuthi abantu beZimbabwe bahlakaniphile, asingeke siba-undermine ukuthi sithi bazaba-confused. Njalo silesifiso sokuthi eParliament kungazi kwaba ngamaphathi amabili mbeni amathathu. Sifisa ukuthi kube ngamaphathi amaningi ukuze imbono yehlukane. Imbono nxa yehlukene abantu benelisa ukubana bamuve besiya phambili. Ngoba sesikubonile njalo sezifundo esesizifundile ukuthi abantu bangaba unyaka lana kwakuyizanu yodwa babe tshona belele eParliament. Unyaka nalesidlula kuyo bekuyizanu le MPCT kuphela. Njalo sibona into opposition ibise ineffective ngenxa yokubana bebe balutshwane. So hayi asambene ekhethweni sibaningi abantu balelungelo lokwakhethe lo abamfunayo weza part kwe 10 beni kwe 20 abantu bakithi abasoze babe confused.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi. Ubambe khonapho ungayika tshana. So what Mr. Mlalazi is saying is that it doesn't matter even if you've got 1,000 parties, you know.
Mm-hmm.
He says that's part of democracy. In a democracy, you're allowed to have as many parties as possible.
That's true.
And apparently, you know who to vote for.
Yeah, that's true.
Yeah.
The guy is getting Mtereri, Mkoma Jeffrey, Wariparunare, Magadi, Mkoma Jeffrey.
Sibo Magadi, Waguru.
Ndirumpenyi, Murinyika, Ipi.
Ndiri kuchiwe shi mubuku la gondo ande kwa msarara mno nchiwe shi kwa msarara paduze niba hawati.
Ah, kuchiwe shi uko. Saka ya muriku vote roo kita kansura ere, muriku vote roo kita mtunga miru webate, roto nzo wati mapato anu shuka 100 nchi gibs.
22. No.
Anzi kwa ane 122.
Andisi mvote wa mwita kansura asindi mvote.
Murumu vote. Ayu andisho shu. Nika edu ya kanakira kutine kozero ze munu wese. Unaita shu unoda. Ndisa nda kupaye mkana. Ndungo chaura pa mwumono su wana shumwezu. Kusanga nisa ipapo mashoka hati shango tambira Gibbs. And the high court bans all traditional leaders from partisan politics saying this is a violation of a free and fair election as provided in section 67 of the constitution.
Yeah, kunjalo sibili ke kona kubekwa ngujonga siyamukela umlayezelo ovela ke komunye wethu ose Harare.
Harare.
Uthi ke nxa sukhangela section 67 of constitution akuvunyelwa ukuthi abantu abanjengabo chief kube ngithi izinduna osabhuku ukuthi lingene zompolitika litshela abantu ukuthi bayenzeni. Akwenziwa lokho.
Ndizo zvomkoma Jeffrey Mashoko anachitaura ayo hanzi dare repamusoro re High Court rarambidza vatungamiri vedu ma traditional leaders vanga madzishe masabhuku kuti vange vachipinda munyaya dzematongero wenyika kunongedzera munhu kuti teera bato rakati nokuti ndo kuti unge uchigara mubhuku mangu nezvimwe zvakadaro hanzi kuchikora mutemo bumbiro remutemo section 67 ndonye yatangoti dyidzane yatawana kubva kune mumwe wedu ari kuHarare uko yatizivisa taura yenyu mukoma Jeffrey pamusoro pehurukuru wedu.
Ya izvo tinozvikurudzira zvakanyanya nokuti kuno kwatigere kuno zvakatonyanyisa kwazvo kubva panyange pasarudzira kugara zvaigara zvichitoitika munharaunda yedu asi neura kwokuti unongo usina simba pazviri asi unongo uchingorwadziwa uchiona zvichiitika vanhu vachishorerwa kodzero dzavo nemadzishe nemasabhuku kuno kuva netsika yekuti vanotiwo sabhuku ega ega ari kuti vanhu ngavauye nemavota slip vachizonyoresa ari sabhuku anenge achikurudzira vanhu kuti vaite seizvozvo vanenge varamba vopedzisira vaakunyiwa kana pakanzi pane chikafu chinenge chichiuya vanobva vatotaura kuti unobva vatotageta vanhu vacho vanenge varamba kuenda nemavota slip ivava.
Iyi dambudziko rakaoma asi munoona here imi masabhuku iyaya achiteerera nokuti zvinhu zvagara zvichingoitika hazvisi zvitsva izvi. Bumbiro remutemo 2013 raingoramba achitaurira vanhu kuti madzishe haafani kunge achipindira mune zvematongerwo enyika, vanofanira kunge vari non partisan. Munozoona here paine zviri kushanduka iye nhasi?
Hai zvekuti new dispensation vanotaura kutaura sedasi paground yapo chaipo hapana chiri chikuru chiri kuitika.
Nothing will change.
Hapana chiri kuitika ukatarisa zviri paground isu tiri kuno kumusha unonyatsoona kuti vanhu vari kungotorwa kodzero dzavo ende hapana kana action iri kumbotorwa. Asi chandinenge ndichikurudzira, tiri kukurudzira vevheki chaivo chaivo pari zvino vange vatopinda paground vachifota vachitaurira vanhu vachiisa maflyers avo ekueducata vanhu kuti vakaona vanhu vachiitwa zvinhu zvakadaro vanhu vanofanira kunge vachirezista kana kuti vavadzidzise kuti zvese izvi kutorwa kwekodzero hazvina chazvinoreva kana vakamupa vota slip yacho unogona kunovhota paunoda hapana anokwanisa kuidentify kuti wavhotera pakati zvino vevheki vacho havasi kueducata vanhu.
Thank you maita basa zvikuru. Thank you so much mukoma Jeffrey.
ndakeza zvikuru ndiro imba muchagara makandifonera ndinoita chirongwa ichozi.
Aiwa tinoramba tichikubata kungoti chirongwa chevanhu saka tinenge takachiwandira.
Aiwa tinoshipenda sere maita basa.
Thank you so much. Mkoma okay, Jeffrey Gibbs ended up responding to the High Court order that chiefs should not involve themselves in politics. But he's saying, well, on the ground, he does not see anything changing.
On paper, it's okay.
Yeah, on paper, it's okay. And then he talked about Zek not like educating people on their rights. He says if people were educated, I think they should. I mean, they would fight for their rights, and, but people are not told what to do and what their rights are. Even when you are asked to bring the registration slip by the Sabuk, Sabuk will just tell you bring it or I'll not give you food. But he says Zek should now inform or educate the voters that even if you surrender that registration slip, nothing will change because when you go into the ballot box to vote, it will be by yourself. So, yeah.
So I've got a message for Mr. Fortune Mlalazi. It's from Busani Moyo, who says, Unjani Fox. Singazutili bizala ngamabizo wana lauti ungu Fox mfoetu. Bago mgelela. Then uzo buya ke uzeti Dube. What Zeti Dube is writing here is very technical. So he says, ZANU is happy with so many parties because we are using proportional representation as a voting system, which means ZANU-PF does not need 51% to win. It can win with 30%. Whatever it means, I'm not sure there. And then Busani Moyo responds and says, but the president should get 50 plus 1 to win, Mr. Zeti. So these guys are discussing, you know, issues to do with, you know, who is supposed to win, the presidential election and other elections. So what I know is 50% plus one if you're a president, if you're running for the presidential seat.
Yeah.
And then for the proportional representation, depending on how many people have voted for you, then you can start dividing those things accordingly or proportionally. So, Mr. Mlalaz, can you help us here with a bit of math? So what happens, because this appears to be targeted at you. Go ahead.
Yes,
so there's a person who says that, you know, whatever happens, ZANU-PF may win through this proportional representation. Can that be the case?
Well, what do we need to understand in terms of the proportional representation? One of the challenges that we've faced over the years was the winner take all, and then the minority feel then they are left out because they were unable. A typical example, 2013, MDC led by Welshman Ncube had quite a number of votes. Because of those votes, they ended up having MPs in parliament. That's why you had Mrs. Priscilla Mshonga, Mrs. Tofa, you had Mrs. Kumalo under the proportional representation. So it helps us that the minority voice is they are represented. Therefore, it's not per se to the advantage of ZANU-PF or any other party that might have gotten the majority. Take, for instance, if a party gets the overall 2% of the vote, so they will have 2% of the proportional representation vote in parliament. So it's actually one of the best ways of representation. So, well, I'm not sure from what angle they were saying ZANU will benefit.
What this guy is saying is that the other party, the opposition parties, will actually split the vote and then they will have this kind of scenario. Anyway, I know that we are going to explain a lot, Mr. Mlalazi, but we have run out of time. We have to leave it there today, Chonga.
But there is one thing that I wanted
The problem is our time is up. Our time is up, Mlalazi. Thanks so much. We wish to thank Mr. Fortune Mlalazi, spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matibenga, and Mr. Charles Mutama, Executive Director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.
neni Imirin tendavatere rivese vapinda mchirongwa tusangana mune zvimwe zvirongwa zve Studio 7 marara zvakanaka.